Tanzwa kuti msangano wacho hauna mboenderera kuti kupi because Trump vabuda vakatsamwa after just vasangana for a few minutes. Zvinoratidza zvinhu mbiri kwandiri panapa. Chekutanga ndechekuti before hurumende ichivharwa vaTrump vakasangana navaPelosi naShuma. Trump akati iye ari prepared kuti chiabvarise hurumende kana asina kuwana mari yake yemadziro ari kuda uko kubhodha yekuMexico neTexas. Akati iye achaiona shutdown yacho ichava on his hands. Then taiona yaitika shutdown hurumende yavhagwa. Manje akunosangana navo achida kunzwa kuti tingabvumirana here kuti mubhadharire mudhuri uyu wandiri kuda. Vataura vaya kuti aiwa isusu takakudza paya pekutanga kuti hatingasapoti zvinhu zvakadaro and hatisati tachinja pastance yedu iyoyo. Ndobva Trump abuda akasiya musangano wacho. Chechipiri ndechekuti Trump paakakampena muna 2016 kuti ahwin achikampenera president akaudza vanhu kuti inini ndiri munhu anonegotieta ndinotozikanwa kuti manegotiation ndinowagona the art of the deal ndogona kunegotieta nevanhu kuti zvinhu zvifambe. Saka zvaitika nhasi zvizoratidza kuti inhema dzese dziya hapana kunegotieta kwaanogona because atadza kuti anegotiete nevamwe vake ava vanga vavhuma kuti vasangane naye. Dai angati munhu anogona kunegotieta aigara oratidza kuti andazama ndanegotieta apa neapa 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 but kuzobuda just within after a few minutes because waudzawo kuti mudhuri hatisi kuda then ozozviti iwe uri munhu anogona kunegotieta handioni kuti zvinhu zvinofamba. Kechitatu Trump paakatarisa vaka mudhuri uyu akati mari yacho ichabva kuMexico. Zvino atadza kuti awane mari yacho from kuMexico akuda kuti vanhu vemuamerica vabhadhare ivo for mudhuri wacho waari kuda iwo. Handifungi kuti kuratidza munhu anotaura chokwadi.
Tinoona kuti kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende kana yavari kuti shutdown vashandi vehurumende havasi kukwanisa kunge vachiwana mari dzemihoro. Zvinosiya papi hurumende yeAmerica izvi zvekuti vashandi vaya havasi kutambira asi vachienda kumabasa?
Zvinoluzisa confidence. Remember America inozviti iyo economy iri number one in the whole world. Saka kana padai ndiyo yakatembewa ndiyo inenge iri example for mamwe mahurumende mamwe magovernment because nenzira yainoita zvinhu zvayo. Kana iyo pachayo yakuratidza kuti haikwanisi kuti ibhadhare maworkers avo just because president wavada kuvaka mudhuri. Mudhuri waasingakwanisi kuexplaina kuti uchabatsira chii. Akaudzawo kuti mudhuri uyu wavada kuvaka waste of money. Saka I think zvinoseta very bad example kune vamwe mamwe mahurumende like madika anofanana neyedu yekuZimbabwe iri kutrayawo ichistruggle. Then at the same time that bad example vanogona kungoti atizitegawo tarisaiona naAmerica naivo vari vane maproblems ari kutadza kubhadhara vashandi because government yakavharwa. So I don't think kuti inobatsira government yaTrump shutdown iyi.
VaTrump vari kutarisirwawo kukwikwidza zvakare kuti vapinde musecond term kana temu yechipiri vari mutungamiri wenyika. Zvingaita here kuti vanhu vazovavhotera zviri kuitika izvo?
I think zvichabackfire because zvinogona kunge Trump ari kuzviita because ari kutotarisira iyo 2020 and ari kutotarisira kuti ndakapromisa vanhu vangu vakandivhotera kuti ndichavaka mudhuri. So I think resistance ari kuita iyi yekupusha kuti ndiruda madziro avakiwe inyayo yekuti ari kutotanga kampeni yake ya 2020. But handioni kuti zvichamubatsira sei because vanhu vanenge vakurwadziwa vanenge vasina kuhora for nguva yakareba.